Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kabvumbi 6 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
COVID-19 iri kuti vanhu vasaungane, iri kunzi mutemo uri kuti vanhu vasaungane, vanhu vasafemerana, asi mabhoho nekuti hatina chekuita mvura upenyu, tikwanikwa tichifemerana, tikwanikwa tichipedza mawaza akawanda tiri mumakiu emvura. Saka ndoo nyaya takaendesa kuhaikoti iri kunzi iko zuva ranhasi masikatanu natu kudare redzimhosva rinovere haikoti.
Dare rehaikoti nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya zvechimbi chimbi yasvitswa kuda iri nevagari vechitungwiza vari kuda kuti hurumende iwanise mvura yakakwana uye yakachena.
Veruzhinji munyika umu vanenge vachirarama sei uye mabasa ezveupfumi anenge achifamba sei munyika imomo. Tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe haina aya atingati masocial safety net ekubetsera varombo neveruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviitira pachezvavo.
Sangano reCommunity Working Group on Health rinoti kushaya zvekudya mudzimba kunogona kukonzera kuti vanhu vatange kubuda mudzimba, izvo zvinonzi nehurumende zvisaitwa panguva yekurwisana nechirwere checovid-19. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva repamusoro reHigh Court nhasi masikati riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechimbi chimbi yakasvitswa kudare iri nesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti CHITREST, iro rinoda kuti hurumende iwanise vagari veguta iri mvura yakakwana uye yakachena. Mukuru wesangano iri Muzvare Alice Kuveya audza Studio 7 kuti vanhu vakadongwa nesangano ravo munyaya iyi vanosanganisira gurukota rinoona nezvemari vaMutuli Ncube, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Muzvare Kuveya vati nyika yakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus icho chisingade kuti vanhu vaungane uye chinoda kuti vanhu vagare vachigeza maoko, asi mvura yacho hapana. Tatadza kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo.
Chikonzero chakaita kuti tiendese nyaya iyi nyekuti kuchitungwiza hakuna mvura, ende nelockdown yakataurwa navamunangagwa kuti kuitwe lockdown vanhu vagare mudzimba, zvinova zvinhu zvisingakwanisike kuitika nekuti iko zvinezvi vanhu vemuchitungwiza, vagari vemuchitungwiza tiri kubuda zuva nezuva tichinotsvaga mvura mumapublic boreholes kana kunotenga mvura inove $2 bucket kana kupfuura. Zvinova zvinhu zviri kuita kuti lockdown ishaye basa, uyezve kare kuti upenyu hwedu hunge uchiraridzikwa pachena padanho panyaya yechirwere checovid-19. COVID-19 iri kuti vanhu vasaungane, iri kunzi mutemo uri kuti vanhu vasaungane, vanhu vasafemerana, asi mabhoho nekuti hatina chekuita mvura upenyu, tikwanikwa tichifemerana, tikwanikwa tichipedza mawaza akawanda tiri mumakiu emvura. Saka ndoo nyaya takaendesa kuhaikoti iri kunzi iko zuva ranhasi masikatanu natu kudare dzimhosva rinovere High Court.
Vamaendesa kumatare ndivanani? Nyaya iyi yakanangana nani chaizvo?
Munyaya takaisa vaJulai Moyo anova Minister of Local Government, pamwe chete naMinister of Health vaObedaya Moyo, Minister of Finance vaMutuli Ncube, pamwe chete nechitungwiza Municipality kuti vaongorore nyaya iyi. iwani kwe ichitiburitiwa tukwanse kwa nikuwa tichono mvura mu mvura ya kachena kuva matepi tisawani kwe tichibuda buda kana kufamba famba unotaga mvura uye sekare tekumbiri sova mnangagwa kutisuse wa garwe chitungiza uye sebokare chitresu utikana chitivira ngawa wanukotu ngawa tipatiro panyatika mbwa nyorele kukumbira kukumbira kutituwe nesosie de mvura kana utidemure dule mvura
shisha muno tarisika kubuda munyaya iyi
mabo mamuna kana masanitizer kana magloves wanu warungo chera mvura semazwese kukita unge kusina kana kunzi lockdown yekuti hapana chatinga ite kana tisina mvura mvura upenyu dosa kataa indesa nyaya umadarezi mosa utive inokastikizu wana utu agent meta inokurumiza kunzi kwa matano yeku uchengeteza upenyu wedu achi waniku
mukuru wesangani orino mirira vagarive mchitungbiza rechitungbiza residence trust Muzare Alice Kufeya, Ari Parunare kuchitungwiza ne Studio 7. Zvino Zimbabwe inoti vanhu vapfumbamwe ndivo vanonzi vakabatwa nechirwere checoronavirus uye munhu mumwe chete ndiye akashaya. Pavanhu ava bazi rezveutano rinoti vana vari kumashonaland east vana muharare uye mumwe chete kumatebeleland north bazi rezveutano rinoti anenge achida kuziva nezvechirwere ichi anokwanisa kuchaya nhare panhamba dzinoti 2019 Zimbabwe iri kupiwa rutsigiro nechina runosanganisira zvekushandisa mukurwisa chirwere ichi China inonzi yakatumira vamwe vanachiremba kuzobatsira Zimbabwe vachishikira kuti chirwere ichi chinogona kupararira zvakanyanya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati vanhu vagare mudzimba dzavo kwemavhiki matatu kubva nemuvhuro svondorapera asi mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vanoti nyaya yekushaya zvekudya inogona kupa kuti vanhu vatange kubuda mudzimba
chirongwa chelockdown chikatedzerwa zvakanaka uye chikava nekutsigirwa neveruzhinji chakaonekwa kuti chinoderedza zvikuru dambudziko recoronavirus taona nyika dzakaita sana South Korea nana China idzo dzakatanga kuisa hurongwa hwelockdown taona kuchiderera zvikuru iro dambudziko recoronavirus asi chirongwa ichi chinofanira kunge chichiongororwa zvekare mabasa ezveupfumi
mungapa muenzaniso here ipapa
apo tichitarisa kuti veruzhinji munyika umu vanenge vachirarama sei uye mabasa ezveupfumi anenge achifamba sei munyika imomo tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe haina aya atingati masocial safety net ekubetsera varombo neveruzhinji avo vanorarama nemabasa ekuzviitira pachezvavo zvinova zvine musiyano nekune dzimwe nyika dzakabudirira uko tiri kuona hurumende dzeko dziri kuisa mari nekubetsera zvimwe nechikafu vaya vanenge vasingakwanise kunge vachinge vachizvitengera chikafu apo vanenge vasingakwanise kubata mari
asi hurongwa uyu huri kutambirwa nemunhu wese munyika here umu semaonero enyu varusiki
Urongwa uyu kuno kuZimbabwe unenge uri kunyanyoshanda muguta guru reHarare tikada kutarisa kune mamwe maguta tiri kuona kune mamwe maguta vanhu vari kunge vari kungoita mararamiro seavaisimboita kunze kwezuva rekutanga chete apo nyika yose inenge yakamboda kutevedzera zvakanga zvarehwa nehurumende saka izvo zvichireva izvo kuti mazuva akawandisa zvichaita kuti zvoomesera vaya vanobata mari pazuva roga roga avo vanokwanisa kutenga chikafu chavo pazuva roga roga ndonge vachinge vabata mari yavo yavanenge vasevenza
Saka kuwandisa kwemazuva kunorevei semaonerenyu?
Mukuwanda kwemazuva hazvishamisi kuona pachizoita dambudziko rekuti vamwe vanenge vakutya kuti tikaramba takagara mudzimba tirokwanisa kana kufa nenzara. Saka zviri nani kuti titobuda totorwisana naiwo mapurisa acho ari kuchengetedza kana kuti ari kudzivirira vanhu vachitidzokerai kudzimba.
Saka kurudziro yenyu kuhurumende ndeyekuti poitwa sei?
Saka kurudziro inenge ichidiwa kuhurumende ndeyekuti dai hurumende yawanisa varombo chouviri, chingave chiri chikafu, ingave iri mari yekuti vange vachikwanisa kunge vachiwana chinovararamisa pamasvondo matatu akatarwa nehurumende iwawo. Nekuda kwekuti paiye zvinezvi tangopedza svondo rimwe chete chete, asi veruzhinji vaakutonyunyuta nekuda kwekuti mudzimba umu mapinda nzara, sezvo vachirarama nemabasa ekuzviitira uye vachitenga chikafu chiya tumwe twatingati tumatsaona tokuti munhu anenge achitenga kacooking oil kake pazuva, kahupfu pazuva, kamuriwo pazuva. Saka akasabata mari panoita dambudziko renzara mudzimba imomo.
Mukuru wecommunity working group on health vaItai Rusike vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vanhu vakawanda munyika vari kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzavo zvakanyanya, vachirohwa uye kuparadzirwa zvinhu zvavanenge vachitengesa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekuchengetedzwa kwezvemukati menyika vakazembe kazembe kana gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha dzavo dzange dzisingadairwi. Asi tabata muzvare Blessing Gorejena vanotungamira rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Forum.
Mamemba edu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights vane ne Media Institute of Southern Africa vane vanhu vari kubatsira vakashungurudzwa munguva iyo yelockdown. Vamwe vacho tiri kutadza kuti tiwane mikana yekusvika kwavari nekuda kwekuti isusu semagweta hatina kuiswa palist yevanhu vainzi vane maessential services. Saka zviri kunetsawo kuti nyango makanzwa kuti vanhu vasungwa kwaita dambudziko kwakati kuti musvikewo ikoko kuti munavigatewo ma spaces aripo. Zviri kuti netsei nekuti hatina kulistwa palisti yevanhu vakanzi vanoprovida maessential services. Saka vamwe tiri kutadza kusvika asi kune mashoma vatakwanisa tine vatakwanisawo kumiririra kuburikidza nemasangano anomirira kodzero dzevanhu.
Makambosimudza here nyaya iyi kuhurumende kuti semagweta munofanira kunge muchipuwa mukana iwoyo wekuti mumiririre vanhu kana vachinge vasungwa panguva inoyi?
Isusu hatisati tasimudza nyaya iyoyi asi nekuda kwekuona zviri kuitika izvi takutoona kuti pane niti yekuti tinge tichisimudza nyaya iyoyi kuhurumende. Asi ndinovimbawo sangano rinotimiririra veLaw Society of Zimbabwe mamwewo matanho avanokwanisa kunge vachitora nokuti ndo vanomirira magweta ese ari munyika. I think pakatanga lockdown iyi Matarezi mhosva akaisawo matanho avaitaridza ivo kuti kunyaya dzisiri agent dzaakupostponwa kusvika lockdown yapera. Asi chinonetsa ndechekuti kana paita nyaya idzodzi dzokuti vanhu vasungwa vari kuda kumiririrwa, kodzero dzavo dzakafanirwa kunge dzichirespektwa, especially kodzero yekuti vange vachimirirwa nemagweta. Saka pakadai apa ndopatakutoona kuti panogona kunge pakati kanganisikei pakaiswa list yemaessential services ende hurumende inofanira kuti iongorore izvozvo zvakare. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kukonsidhawo maringe nemadevelopments atakuonai.
Asi hurumende kairi kuti vanhu vanofanira kugara mumba vamwe vari kubuda, pangaitwe sei papapa kuti vanhu vakwanise kudzivirira chirwere checoronavirus asiwo pasingatyorwe kodzero dzevanhu? Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe?
Nokuti takangobviswa nehurumende ifreedom yatinoti freedom of movement, asa wana kubisa freedom ne maraisi mamwe ese kodzero dzinoita kuti vanhu vawane chikafu, kodzero dzinoita kuti vanhu vawane mvura, kodzero dzinoita kuti vanhu vawane information inovabatsira, especially panguva yatiri ishi. Information iri accurate, iri reliable. Saka basa remajenarisi rinofanirwawo zvakare kuchengetedzwa, nokuti vamwe vataona vasungwa uye vari kushungurudzwa nemapurisa vanhu vanotapa nekututsira nhau vatinoti majenarisi aya. Basa ravo rinofanirwawo kurespektwa nokukosheswa.
Muzvare Blessing Gore Jena, vanotungamira sangano reZimbabwe Human Rights Forum, vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviruma pepa nau anasi. Mudaily News, Zimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC inozivisa kuti haizi kuzochinja mazuva ekunyorwa kwebvunzo muna chikumi nambudzi 2020. Mudaily News nekare nyanzvi mune zveutano dzinokurudzira mapurisa nemauto kuti vatevedzerewo mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. MuHerald, mutauriri weZimbabwe Republic Police Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane gumi nevasere vakasungwa musvondo rekutanga vanhu varambidzwa kubuda mudzimba dzavo mukuedza kumisa kupararira kwechirwere checovid-19. Vanyati vati vazhinji vevanhu ava vakabvisiswa faindi pakati pemazana maviri emadhora nemazana mashanu emadhora. Bepadau reChronicle rinoti mauto ave kushandiswavo mukuona kuti vanhu vanogara mudzimba dzavo sezvakataurwa nehurumende mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Kusvika pari zvino mapurisa ndiwo ega anga achiita basa iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga pane zviri kuitika.
Hello Studio 7. Pano ndiri kurasikirwa nenhau. Nditumirewo zvenhau pano hama dzangu. Zvatiri kungonzwa izvi ngezvefeke kunyanya paZimbabwe apo. Pano ndanomukasatotumirai mimi tinoimba nani kuhama dzangu. Tirangareiwo pano ndiri pamuzanzi apa paPitoria apo. Hakuna dzimwe nhau dzendingazwa dzekumusha kunze kwedzamunotepfenyura imi vashamarari veStudio 7. Ndinokudai mese makadaro. Morara zvakanaka.
Hey, pastudio apo maskrese kwana mukoma Hwande, ana mukoma Ntanonoka, ana mukoma Blessing, ana Jonga, vamwe vese muri Zimbabwe apo vateereri vese kuri CC. Anonetsika nemunhu anonzi Niki Mangwana anoita kunge asinga mheno kunyika yaanogara, anogara muZimbabwe iroyo asati kuzoto mapurisa akurohwa vanhu ari kuti hakuna munhu ari kurohwa, chii chiri munyatsaiti? Ngavabatsire vanhu vari kufamba famba vane nzara, vane vanhu vari kuungana mumabhora, vakwanisawo kuvapa mvura kuti vanhu vasaungane kuti chirwere chisaparare. Please, please, hurumende ngaite order, ngaitise vanhu order, kwete kuvarohwa but ngaise order kubudikidza nezvinhu zvavari kushuvira kuti vawane, then vanhu vagare mumba.
Muri seiko hama vaziva, muri seiko anasisa nabhuti kumasaisai apa? Ndiri kuno kuzoni tinenge tichingonzwa tiri kuverengana dzinosiriswa kwaa dzinoitwa kumusha nevanhu vanotungamira vanhu vasina chido. Nyaya inotaurwa nevakomana vana mukoma Dhagi nana mukoma Muzuri nana tete Makupe. Aiwa, ngavaiti sevanhu vakuru, ngazvirege kuita zvekutungise zvekutungana kwembudzi. Vanofanira kuziva kwavakabva nepakabva vanhu, vanotava kuziva zvatinoda. Hatichangoti nangotamanya, hatichateverai nokuti zvadini kana kuti nokuti zvadini. Tinokuzivai nese mumusangano uku, ndochinhu chokutanga chokupa kuti muzive utungamiri wedu, kuti isu vana venyu tinokuzivai nese nezviito zvenyu nese newakarura matunovaziva, nevavengi tunovaziva. Nemandu ziriko kumusoro kuti tinodziziva, nekuti dzimwe nyama usada kudzita asi kune kuseri tokuzivai kudhara. Saka musapedza henyu nguva, ndapedza, ndini wenyu Timothy Matutu, yuti chemene wechiSouth Constituency.
Makadini vana mukoma wande nevamwe vese vashamari restudio 7. Ndiri mukomana nemakore 21 years ndobva kuzaka. Ndinokumbirawo kuti mumbobvunzawo zve avo vakatonga nyaya ya kupina chamiseva zvavakamboti makutanga akavharwa asingashandi yakazotongwa sei. Ndinokumbirawo kuti mubvunze ipapo. Kana mukabvunza ipapo mungandibatsira, ndofunga ndingafara chaiko chaiko kana mukabvunzawo. Kana pane vese kana vaivapo makoti papoti yakazotongwa sei nyaya iyi kubanza hakuna kana koti inoshanda.
Makadi ona mukoma jonga rangu zitandoitwa Tinashe, ndiri muPretoria. Ndodawo kutaura pamusoro pecoronavhairasi nekuti chirwere ichi hachatitenderedza musoro pasi rino rose. Tongopira zvino semombe takavharirana mudzimba. Kuda kudai mombe dzakaita nani dzinombotendedzwa kubuda dzichifura. Manje isusu wakatobudawo kuonekwa nemasoja nemapurisa otokandwa mabhutsu. Chirwere chatiomesera. Vatu havachatode rizheni masoja kuti wangochiendeza. Kunyange uchienda kukiriniki unotozopora wawane mabhutsu. Saka pakaoma paite kuno kupresi yavari kukava kava futi ndaona vachikava vanhu kukasi vachikava futi vanhu kumabuluka. Asa hanu ndakangohwandawo zvangu ndichingoona inenge ichitotambika imomo. Ndakaisa hangu masiki rangu mumunhu. Zvinotouya chaiko here chirwere ichi? Asiwo timu rekuchaina kana riro rakaita izvi harina kune vanhu. Inye kuti taondongwa pfunga unotongoti ukabatwa nekafuru wototi hazvisiri zvere izvi hazvisa kuitika. Pakaipa timu. Aiwa maita basa nanguma jonga.
Madiko restudio 7 yana kukoma tanonoka wande yana jonga kandemira nosimba here? Aiwa tinofara. Kuno ndimukoma Brighton. Brighton papolokwana po nokutaurawo panguva dzinoti chichema chema nechirwere chinonzi COVID-19 ichi chadai kupararira pasi rose. Paipa pasarwa nenyundo hama dzangu. Paipa zvino kuti tichaponawo here? Mamiriro akaitawo zvinhu panguva dzakadai. Ngochemawo naMwari hama dzadiwa. Ndatenda zvangu, ndinotenda.
Maswera sei kuStudio 7? Indoitwa Jimalo ndiri paTebena. Ndautaurawo pamusoro pemapurisa ekuZimbabwe negavhumendi yekuZimbabwe kuti vachaparadza vanhu vakawanda. Bhozi mapurisa avo ari kubata vanhu vachivaisa muchirori. Vaese nemapurisa akazara imomo, hapana nemaski, hapana nechi, havana sanitaiza. So end of the day vachava afektwa wese mapurisa ese nevamwe vanhu vavo kubata majeri mese. Muchaita kioski yekutiti yekutoti muchafiwa zvisati mukaita. Saka dai vapaongora ipapo mapurisa ari kufunza zvakanaka zvavari kuita, but end of the day vachazopedzisira vasiya chipurisa ichi vakurwara. Nyaya yekurova vanhu zvavaya kuita iyoyo hazvitombofadza vanhu. Mwari haatombofariri izvozvozvo. Vacharangwa naMwari zvisingatomboiti. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Taenda pamepo chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 change chauraya vanhu muno muAmerica vanoita zvikuru zvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 9,562 vamwe vanoita zvikuru mazana matatu ane makumi matatu nemashanu ane mazana mashanu nemakumi maviri nevana kana kuti 335,524 vachizikanwa kuti vane chirwere ichi. Magavuna ematunhu mazhinji muAmerica akadzika murayiro unorambidza vanhu kuungana kana kungobuda-buda panze. Bepanhau repadandemutande reYBF rinoti kunyange hazvo vanhu vachifa paawa neawa muno muAmerica, dzimwe kereke dziri kuramba dzichiunganidza vanhu mumakereke adzo dzichiparidza semazvondo ose. Umwe weafundisi mudunhu reLouisiana vaTony Spell vanoti vacharamba vachisangana nevatendi vekereke yavo kunyange hazvo hurumende ichiti vanhu vasasvika pedyo napedyo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mufundisi Tony Spell vekereke yeLife Tabernacle Church muEast Baton Rouge vanoti havana basa nechirwere ichi kunyange hazvo gavhuna wedunhu iri vaJohn Bell Edwards vakadzika murayiro wekuti vanhu vanopfuura makumi mashanu havafaniri kuungana panzvimbo imwe chete. Mufundisi Spell vanoti izvi hazvimisi vatendi vavo kuungana vachibatana nekumhorosana vachiti chirwere ichi ndechezvematongero enyika. Mapurisa anonzi aenda pakereke iyi akawana paine vanhu vanoita mazana matatu. Mapurisa anonzi audza mufundisi Spell kuti vakaunganidza vanhu zvekare mapurisa eNational Guard achauya kuzovhara kereke iyi. Kambukavo kanona kisa mweya ndisesekedze sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare reHigh Court nhasi riri kutarisirwa kunzwa nyaya yechimbichimbi yasvitswa kudare iri nevagari vechitungwiza vari kuda kuti hurumende ivawanise mvura yakakwana. Sangano reCommunity Working Group on Health rinoti kushaya kwezvekudya mudzimba kunogona kukonzera kuti vanhu vatange kubuda mudzimba, izvo zvinonzi nehurumende zvisaitwa panguva yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vi.